Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafufu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Kudere mutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishena.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal to all Zimbabweans to cherish peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no mwoa enda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita yekuti properties dzavanhu dziri kupazwa dzichididi, but tiri kuona vachipindira vachikwanisa kuseva kuti mai maproperty zviri vavo kuti ivo vari kuita chibasa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa ravo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi usesangana ro MDC tinodziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji runyika. But kune ma situations where tinoona ame ichishandiswa nema politicians and those vatisingafariri isusu seMDC kuti dai ame inoramba kushandiswa nema politicians. So hurumende MDC ticha make sure kuti ame aishandi nema politicians inoshandira ruzhinji revanhu veZimbabwe.
Munanyama vhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashama emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvino zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa mastendi, tichapuwawo mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainifomu, but hapana chatichachinja, zvichiringori zvimwe chete, either kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Tiri kuti chimwe ndemunoripota zvamuri kungoona, isusu hari kwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kutika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanonge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinoizvi mapuraizi edu haasikuiti zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndopatinopedza taakuona masoja pedzera kuti adzima amudhirobhari, tee tisingazivi kuti vari kuita mamudhirobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhirobhari iya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane maaccesi epfuti vachiita mamudhirobhari nepfuti. Saka ndinopedzerawo kudaro nekuti mari yavanonge vachitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko, zvinhu zvatati tichemera. Iye zvino taane vanhu vanganditikati matemba iya tikati headman nevamo wakazotorwa vachipinzwa kupata kuimbwa vakati wande but tinongoona kuti political race ndokatarisa kwane ma veterans akati wande even u government tine vazhinji vari kutorwa vachipinda ma government positions kuma parastate towns tine vari kutorwa vachienda kuma parastate
achida kukwanisa kubatsa mutaurire wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa mune imwe yonyaya nengo dzezanu pf dzinoti senator joseph chirongoma navasinias makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare mhembero dzisati dzapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obey Sithole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. Vasithole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga rezano PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa vaVictor Matema Danda vanoti MD ikaita zvemirizhonga nemusi wechishanu zvisikira moto muziso. Asi vasitole vaudza rechitu kuti vari kuratidzira vechishano kuti ndiyo chete nzira inoremeke mbiro remwe nyika senyunyuto dzo.
Uro hedu kapada changosara izuva rekuti vanhu tiungane turatidzira sekutara kwatiita. Takatawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tokusangana paAfrica Unity Square nenguva dza9 tomacha murunyararo.
Vasitole, mapurisa ati apindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uko?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takateedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ngapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato rezanupiye. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanhoga kuitira kuti tichange tichitora mapicture avo vanga vane mhirizhonga muchidza muto wavo. Nokuti isusu chatiri kutora hachinei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo mukati.
Vese vari kuzokuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inosi kuti kana achinge atsvuka panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetisheni.
Sashi garo hewe chidiki mu MDC inutungamiru wana Nelson Chamisa, vateri rai obeis tole, vashitawara wari parunare muarare na rei choto we Studio 7. Direct from Washington of America, VOA. Tumbuta arisarika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chekuIreland chawana mutumbi wemusa uyu ndo rimwe chete atsakatika. Mapurisa emuNegeri Sembililan anoti awana mutumbi waNora N. Corin uri panzvimbo iri makiromita maviri kubva muDusan nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindanet zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pakupera gore kubva zvamhiko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu kotare zvemari vaMtuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert
Mugabe kupfuasa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa mukuita Mnangagwa muTuli kutare zvenyanzvi nyagwara
zvanaka handizvo hazvigona kuda kandwa kuti zvinaka zvakarongwa hurumende yava na minister wa name ndozvo zviri kutoita kuti igona kumati vayo zvinorwadza kuti kuitira kuti taenda mbira inogo ichagadzira chari kubva chikuru chavazvinga chekuti mari yemunovarwa kuzvizira havo asi kuva mari yemuno muZimbabwe kureta kuti uchikondora upfumi
vagurukota rinoona nezvemari vari mumwe wamirwe bato reMDC vatenda ibiti vanoti vanqube Mnangagwa
Fetri under Mtuli Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chakuita $10 inflation yako masix kwishaika tro hakuna mvura choite disaster hamfungo tatambo tsapa
cheni yato nemanu kubva muzana mitemba ichikwira zuva neNcube ichadzika muchikunguru izve vatori danho rekumbomisa instance kuburisa inflation yacho zvacho. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Ruzvidzo kuti kushaikwa kwemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization zvikutoti chaonzika kubiri 50% yanga ichibotarisa operator maindikesho ari kutarisa pamwe chadzia ndezvimato
zviyu vaiti moyo vanoti vakuwedzerwa vachipa sevo vati
vehurumendetarita datum inozvi tinoona iri kusara yapanhunhu huri inoita ikwanisa kurara mwezi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapi vanhu vanoda mashanu chete risane nesa izvi hurumba imwe mati iwana zvekudya. Takamirira Studio 7 muWashington D ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino dzichitsigira dzimwe nengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudisa mashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica nekwanisa kubatana navo zvisatori pichiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tukukoka hama dzese dzekuZimbabwe nyangwe iri programu yeMDC asi tukuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro daro nemararamiro upenyu unenge waoma. Saka tari tinemba Africa Unity Square nesuo tinenge Washington DC paemba.
kuratidzira kwenyu kana kupindidzira kwenyu mikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neemuzimbabwe?
Rakosha nekuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nekuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova accountable, ndo zvatiri kuda, sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoita kuona kuti kune uori rio. So kana
muri kuzoka kukoka vamwe vasine nebato renyu,
isi tinoratidzira zvepolitics. Hapana munzira zvezvinhu muzvipatara mazvichishayikwa, iyi inoafekta munhu wese. Saka seorganization yeMDC taona zvakurudzirai dzose kuti hashamari ngousupporta DC, tiite ratidzira tiri paWashington DC kuti hatisi kufara nezvingerwo ari kuitwa nyika fashion yacho iri on.
Kudzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchipo yakadi? Vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno maAmerica neStudio 7. Asi sachigaro weZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havao zvinobaya zvokuti MDC irika muWashington DC asiyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kuvaira mapato ezvematoka.
Isu tinoona sezvinhu zvisina matuzira chii. Isu semusangano nehurumende tiri kuteera munhu wese, mwana wese weZimbabwe, chikuru kwenyika, futi kurakidzira achida kuvaamerica vachinoratidza. Zvakare hazvina zvazvinobura kana chazvinomuritsa, uye hatinzivi zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yerutere, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete nenyika yedu murunyararo, tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe, asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvokuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu, vanhu kurova vanhu nekukonzera mbonga muto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa, nyika iende mberi.
Asi vaguni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitsirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti tiwe vane kodzero dzekutidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu weZanu PF vari vaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire, imi munozvitambirawo sei?
Chimbambwa nezano vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zano haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo, isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro weZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kuona muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp 1202 460318. Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Zvengoita regai timbotadza nhasi. Zimbabwe kucherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaimasungagwa kumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC vatungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi kuratidzira nemusi wechishanu, vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. zvino zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa zvakanga zvaipa muhurumende tikakuma kuti chanhasi anokuoneka nemufaro jonga kanemina mutungamiri Nkomo.
Who is David?